Ezi zvinotevera kubuditsa kwakaita damba refu rake tsoka dzerwendo iro rinonzi nevamwe vanoongorora zvemimhanzi rinogona kupinda munhoroondo yekuve damba refu rakatengwa kudarika mamwe ose muZimbabwe. Zvinonzi muzuva rekutanga chete kwakatengeswa madamba refu zviuruzana. Vamwe vatove nedamba refu idzva iri ndava Richmond Tera avo vanoti maonero avo macheso semunhu anga achimbotaurwa kunzi apera aratidza unyanzvi hwake mushure mekumbotizwa nevamwe vaikwenya navo magitare.
Munhu aratidza kuti iye zviri maari chipo chekuzvarwa nacho.
Vatera vanoenderera mberi vachiti kugamuchirwa kwaitwa damba refu iri muZimbabwe kuchaenderera mberi nekune dzimwe nyika idzo macheso anomboenda kunoridza.
Kugamuchirwa kwaraitwa nevanhu veruzhinji veZimbabwe tiri kutarisira kuti zvichaenda mberi kupfuura maborders eZimbabwe kunyanyanyanya kunyika dzaanosimbonoridza dzakaita sana South Africa neUnited Kingdom kunove kune maZimbabwens akawanda.
Damba refu iri rine nziyo nhanhatu, imwe yacho iri kuita mukurumbira inonzi kurarama inyasha. Imwe yacho ndibaba iyo inove yekutanga padamba refu iri. Dzimwe dzimbo dziripo dzinoti munyaradzi mude mude gungwa na wanirangaridza. Mumwe anotevera mumhanzi yamacheso vamedias kupandirimbwa vanoti vakatenga damba refu ravo musi wemuvhuro apo rakabuditswa zvekuti vari kutapirirwa.
Vavairiribo harina kana problem. Vaya vanenge vachidhiraivha vanogona zvekutamba vanongowana because rine masembos ese.
Kokorudzira kuti vanhu vatenge, macheso ari kutengesa damba refu rake iri nedhora rimwe chete. Macheso akapedzisira kubuditsa damba refu muna 2012 apo akarova magariro. Nyaya yekuti vanhu vainge vachiba vachitengesa mumigwagwa kana kuti piracy ndiyo yaanoti yainge yamuodza mwoyo. Asi vamwe vakada kumboisa damba refu idzva iri padande mutande reYouTube asi rikazobviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tsikana tsakashamari utaure nayo tsikana tsara.